manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri chikumi 14 2022 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa voenda kunochema muzvare Mo Blessing Ali kumba kwavo kunyatsime kuchitungwiza. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObet Masaraure vosungwa vachipomerwa mhosva yekuponda yakamboraswa nedare muna 2016. Mumwe mutori wenhau obatwa nemhosva yekutyora mutemo wekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nasi vapinda munamato wekurangarira nengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali avo vakawanikwa vakapondwa nemugovera mushure mekupambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti inhengo dzebato reZANU PF vachiti hapana vachamisa vati hapana munhu akakodzera kuurayiwa Tinodzokura zvakare vachamisa vati hapana munhu anokodzera kuurayirwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vativo zvinosuvisa kuti muzvare Mo Blessing vakapondwa nevanhu vanozivikanwa uye kuti vakaponderwa nyaya dzebato ravanotsigira. Vachamisa vati hapana munhu vaenderera mberi vachikurudzirawo nhengo dzebato ravo kuti dzisaite mhirizhonga kunyangwe dzikadenwa vachiti ndo zviri kutsvagwa nevanhu vakaponda muzvare Mo Blessing. Vatiwo nhengo dzebato ravo dzinofanira kubatana nekushanda pamwe chete vakati vanhu vakaponda muzvare Mo Blessing vanofanira kurangwa nemutemo. Vaenderawo mberi vachiti vakatonyorera tsamba kusangano resadak vachirudza kuti nyaya yekushungurudzwa nekunyangariswa kwevanhu muZimbabwe yatanga zvakare. Mwana wemufi Silence audza Momo yapinda munamato wekurangarira mai vake kuti ave kutotya kugara pamba pamai vake nekuda kwemashoko enhengo dzeZANU PF munzvimbo iyi. Mufi ari kuchemerwa kumba kwasekuru vake kunyange hazvo munamato wanhasi waitirwa pamba pake kunyatsime. Gweta remhuri vaJob Scala vati mhuri yemufi yakatora danho rekuti muzvare Mo Blessing vachavigwa chete ndokunge vakamuraya vasungwa. Izvi zvatsinirwa nasekuru vemufi vaWellington Ali avo vati mhuri ichazozeya danho rayo nemusi wechipiri apo panotarisirwa kuitwa ongororo yekuti mufi akafanei kana kuti post-mortem. Mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi varamba kuti bato ravo rine chekuita nekufa kwamuzvare Mo Blessing vachiti zviri pachena kuti nyaya iyi ine chekuita nenyaya dzerudo. Vakatiwo mapurisa anofanira kupuwa mukana wekutsvaga Pius Jamba uyo akapedzira kuonekwa aine mufi. Vamugwadi vaudzawo Studio 7 kuti pane nhengo dzebato ravo dzarwiswa nenhengo dzeCCC uye pane imwe nhengo yebato ravo yapisirwa imba. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa arikuferefeta nyaya iyi uye vachazivisa zvawana nekufamba kwenguva. Vativo varikuferefeta nyaya yekupondwa kwamuzvare More Blessing uye varikutsvaga jamba nevamwe vangadai vakauraya muzvare More Blessing. Tezeri wemutungamiri webato rezanu PF vakembo Mohadi varikuimbisa masambu kuti vachapiwa mari nezvimwe kana vakatsvagira zanu PF rutsigiro musarudzo dzegore rinouya. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavakaita nemasambu pamwe nemadzishe ekwaGutwa Paradise Hotel nezuro, mutevedzeri wemunyoro webato rezanu PF vakembo Mahadi vakati masabhuku nemadzishe anofanira kuwanira bato ravo mabiriyoni mashanu emavhoti kuti vakunde musarudzo dzegore rinouya. VaMahadi avo vakadzingwa basa remutevedzeri wemutungamiri wenyika vachipomerwa mhosva dzekuita zvepabonde nemadzimai akawanda kusanganisira vasori vaivashandira, vakati ivo vakatora danho iri nekuti bato ravo rainyepirwa kuti rine vatsigiri vanosvika mamiriyoni mashanu iro risina. Vanoti misangano yakaitwa nemigovera yemasero yakabudisa pachena kuti bato ravo hatina vatsigiri vanosvika mamiriyoni mashanu, nekudaro masabhuku anofanira kumanikidza vagari vavo kuti vandopotera zanu PF.
Ndikati isu jasi Saturday yapfuura handei murimo wangaende kusero rake kwakabuda chitsukuriro apo masere yacho arikwadhara kuzara handizve so vaitinyepera vakomana kuti vane masero. So nhamba yavo yemasero inoti 3.6 million haishandi, because tatozvipruva masaturday kuti hakuna chinhu zvakadaro. So inofanira kufunga masabhuku kuti masabhuku ndivo vane vanhu, ndivo vanogara nevanhu, ndivo vanoita zvinhu zvese, vanogona kuti pachii 5 million. Hapana munhu angatipa 5 million panze pemasabhuku.
VaMahadi vakaendera mberi vachiti masabhuku ose ndeebato ravo, anenge aramba kushandira bato ravo gore rinouya anozosangana nezvirango zvakaoma.
Nadaro ndakazvibvunza kuti iwo masabhuku mangani munomuita kuzimbabwe muno. Kataka research yangu ndikataurirwa kuti no, masabhuku Zimbabwe yese ndinotaura masabhuku haitauri nemadhorobha kuti madhorobha hakuna kumira zvakanaka. Masabhuku so ndavhunza ini kuti mangani vakanditaurira kuti masabhuku research yangu yada verifya kuti masabhuku Zimbabwe yese i 36,000.
Vakaenderera mberi vachiti masabhuku anofanira kuona kuti vanhu vavo vasingati kutsigira bato rezanu PF vashayiwa rubatsiro rwechikafu chinobva kuhurumende apo vanhu vakatasana nenzara gore rino. VaMahadi vakaenderera mberi vachiti kutanga mwedzi unouya masabhuku anenge ava kutambira mari yekunze yekuamerica inosvika ma50 emadhora uye kuwedzerwa mari yemunyika yavagara vachitambira iyo isingakwani. Pamusoro pazvo vachatengerwa mabhasikoro nemagejo ekurimisa nehurumende semuripo wekuvatsvagira rutsigiro. Mashoko avaMahadi ekupinza masabhuku nemadzishe mune zvematongero enyika ashoropodzwa nevamapato anopikisa pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ati uku kutyora bumbiro remutemo renyika. Ona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari vemagutu vegutu Residents and Ratepayers Association kana kuti gura valoripfudze vati zanu PF iri kutyora chikamu 281 chebumbiro remutemo, icho chinoti madzishe nemasabhuku haafaniri kupinzwa mune zvematongerwo enyika.
Vakataurisa nezuro pamusangano wakaitwa katikashamadza isu sevagari vemagutu uye sesangano rinomirira vagari. Harisiro basa remasabhuku nemadzishe kuita zvematongerwo enyika kutsvagira bato rutsigiro. Bumbiro remutemo wenyika rinobudisa pachena chedu kuti basa remasabhuku nemadzishe riri kuchengetedza tsika nemagariro wakanaka unyararo. Ubrero mtengu rino taura pa section 281. Kisabu kana mambo hafanili kuwa ningu yebatu vizi matingiro wenyika. Kana chito zi matingiro wenyika aine ira akarerekira.
Izu zatini kwa natasi gara wetangana nomira masangana kazu miririra Request in Zimbabwe Coalition wa Peter Mutasa ava wakuruzira masabu kuti varambe za wargunzi vaite neguti azuizipa mtemo.
Asiti nopama sadunu ne masabuku ne mazimambo kutitiwa zivise kutizwaru kukuruzirwa kutivaite azitenderu kwa mtemo. Mbumbiro re mtemo aritendere kutisadunu mambo ne mazishe. Vashandiswe nebato rematongerwe enyika vanofana kuva vegutsa ruzhinji vachifadza munhu wese ari mudunhu mavo vachitonga zvisina tsvete vachitonga zvinofadza nezvinogutsa anhu vose saka vose vari kumbunyikidzwa ngava mire vachimirira kodzero dzavo vachishandisa bumbiro remutemo.
Unyori weze saru zombato re CCC masingo wa Godfrey Madzikanda vasoro poza ZANPF wajita haitewe zere mtemo wenyika.
Tino zisiwa kutu wari kuzuhite zuzo asi chaka zisiwa kare kutu wa gara haitewe zere mtemo wa gara mareforms ya awadi asi chatino zisiwa ndecho kuti kana yeo masabu kwacho haasha adivo and ukatarisa zanu ino tiyo hachidi kuti matayaskora wote nukuti isu sati zogoni kuenda kuno kampe na ikoko chimbozi vunza huo kuti isu we triple c tinga kwani saere kuungani za oma sabu kuti tizo kampe na sesho haru kuita baya hati waziwa hatine seki na zoesho nukuti tino ziwa kuti wanuwa hakuenda wanuwa hakubuda isi chedu kupenetrate tichipinda mkatime maruwa nezvirongwa zvedu zvatiri kuita iko zvino.
Vamuhadi vange vachigara mudhorobha remasvingo kubva musi wa 5 mwedzi uno vachiita musangano matunhu ose manomwe anoti matsvingo chiredzi zvakamwe nezvigutu nekwachivi uko kwavapedzisira nemusangano wavo nhasi nemasabhuku eikoko. Ndakamira Studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObet Masaraure vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti vasungwa vachipomerwa mhosva yekuponda yavanoti ndeyenhema. Mhosva iyi inonzi yakaparwa muna 2016. VaMasaraure vasungwa nhasi apo vaenda kuHarare Central Police Station kwavanofanira kuenda sezvakatarwa nedare sechiga chekupiwa mari yechibatiso pavakasungwa pane imwe nyaya yavaipomerwa yekuda kupidigura hurumende apo vairatidzira nekudhura kwezvinhu asi vashandi vachitambira mari shoma shoma. Nyaya yasungirwa vaMasaraure ine chekuita nerufu rwenhengo yesangano reAtuz vaRoy Issa avakadonha kubva pakamuri yechinomwe kana kuti 7th floor kuJameson Hotel muHarare muna 2016. Dare raMagistrate rakambopa mutongo panyaya iyi rikati painge pasina umbowo hwekuti vainge vaurayiwa kana kuitwa akafira mberi. Vaimbova mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vakatenda panguva iyi kuti mufi akafa mushure mekuzvidonhedza akadhakwa. Mashoko abva kusangano reCrisis in Zimbabwe Coalition uko vaMasaraure vari zvakare mutauriri wesangano iri uye mamwe mashoko abva kuAtuz ati vashamisika zvikuru nechiitiko ichi kuti vaMasaraure vave kusungwa kwapera makore matanhatu. Masangano aya anotiwo izvi zvakanangana nekuda kumbunyikidza vanhu vanofungidzirwa kuti vanopikisa hurumende pamberi pesarudzo dza 2023. Crisis in Zimbabwe Coalition inotiwo mutemo wave kushandiswa sembato nezanupf kumbunyikidza vanopikisa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vadaira nharembozha yavo vati vange vari mumusangano. Mutori wenhau Jeffrey Moyo abatwa nemhosva yekutyora mitemo yekupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti immigration laws. Moyo anomboshandirawo bepanhau reNew York Times uye anzi Nedare akaita kuti vatori venhau vaviri vebepanhau iri vapinde munyika zvisiri pamutemo. Kudzanai Msengi anotipanya inotevera.
Mutongi wedare vaMark Nzira vati vagutsikana kuti muchechesi akapa humbo hwakakwana hunoratidza pachena kuti Moyo akapara mhosva yaaipomerwa. Asi gweta raMoyo amai Beatrice Mutetwa vati havana kugutsikana nemutongi wapiwa Nedare vachiti wange usingaenderani nehumbo hwakapiwa mudare vakati vachakwira kudare reHigh Court kuti mutongi uyu uraswe.
We believe we have very good prospects of success on appeal because
ndinofunga tine mukana wakanaka wekubudirira pakuisa kudare reHigh Court. Chikumbiro chekuti mutongi uyu uraswe sezvo usingaenderani nehumbo hwakapiwa mudare. Pane zvakawanda zvekufungidzira zvashandiswa pakuve nemutongo uyu, saka tichaupikisa.
Mutongi vaNzira vati zvisinei nekuramba kwake mhosva iyi, humbo hwakapiwa mudare hunoratidza kuti Moyo vakabatsira kupinza munyika zvisiri pamutemo. Vatori vepanhau reNew York Times vanoti Christina Goldbaum naJoao Silva nekuvatsvagira magwaro esiri echokwadi ekuti vakwanise kushanda sevatapi venhau. Moyo anzi abhadhare faindi yemadhora zviuru mazana maviri inove ndiyo faindi yepamusorosoro inokwanisa kubhadhariswa munhu anenge achikwera mutemo wakadai akanzi aizogara mujere kwemwedzi mitanhatu kana atadza kubhadhara mari iyi. Pamusoro pezvo, Moyo atongerwa kugara mujere kwemakore maviri asi mutongo uyu wasendekwa parutivi kana akasapara mhosva yakafanana neyaawanikwa ainayo mukati memakore mashanu. Vanzira vati zvisinei nezvataurwa negweta rake vaona kushoreka kwaMoyo kwakakura zvikuru sezvo akapinza vanhu munyika zvisiri pamutemo avo vanogona kuve vaive vanhu vaigona kukanganisa kugadzikana kwemunyika. Moyo akasungwa muna Chivabvu gore rakapera mushure mekubatsira Goldbaum naSilva nekuvatsvagira magwaro eZimbabwe Media Commission kana kuti ZMC asiri echokwadi. Moyo audza VOA kuti afara kuti haana kupiwa mutongo wekuti apinde mujeri asi ati anoda kuti zita rake richeneswe.
Ndinotenda zvikuru kwazvo nebasa rakabatwa namagweta angu eBeatrice Mutetwa naDoug Coltart. Vakaita basa gurusa gore rese vachingorwisana nenyaya iyi tichingofamba tichiuya kuno kuBulawayo kumatare dzimhosva pasina zviri kubuda, asi nhasi uno ndasunungurwa chaizvo. Kunyange zvazvo ndisina mufaro wakanyanya kupiririra nokuda kwokuti ndiri kutoonekwa segororo rakapaza mutemo wenyika. Ndinoshuvira kuti paapili iri kuzoitwa namagweta angu ndibve ndachenyeswa panyaya iyi.
Nyaya Moyo yakaita mukurumbira pasi rose mushure mekusungwa kwake nekugara mujeri akazobhadhariswa mari yechibatiso mushure memavhiki matatu. Vatavang Manika vanove mushandi weZRMC avo vainzi vakashanda naMoyo pakupara mhosva iyi vakawanikwa vasina mhosva Nedare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Msengi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mangwana vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wezvemutauro kana kuti National Languages Conference. Musangano wemazuva matatu uyu watanga nhasi kuVictoria Falls. Dingindira remusangano uyu rakanangana nekuvandudza nyaya dzemitauro mukusimudzira kubudirira munyika uye mukuzeya nyaya iyi. Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemitauro muzvare Cecilia Masana.
Redefining the role of Zimbabwean languages for national development towards vision 2030 and beyond.
Tingadawo kutsvaga kuti zvakakoshei kuti vanhu vaungane sevana veZimbabwe vachikurukura pamusoro pemitauro yemunyika mavo kudai.
Zvakakosha zvakanyanyisa kuti vanhu vaungane nezvemitauro yavo nekuti mitauro yedu yemuZimbabwe inofambidzana pedyo nepedyo seri ine tsika nemagariro edu. Kana naizvozvo tika nemagariro edu tikasatambudzana tinoirasa. Ukatarisa mazuva ano vanhu vakawanda havachakwanisa kutaura mitauro yavo. Izvi unoona kuti mumba chaimo chaimo vanhu vakutaura chirungu kudarika mamwe malanguji
Tinatsvaga kuti imwe muZimbabwe munombotaurwa mitauro yakawanda zvakadii.
MuZimbabwe mune mitauro 16 asi mitauro iri pamusoro inotaridzirwa kumusorosoro kudarika mimwe mitatu chine chirungu, chishona nechingereni. Aya malanguages anotaurwa nevanhu vakaiwandisa munyika yemuZimbabwe. Kuchizotevera mambo 18 akazowedzerwa muconstitution muna 2018.
Kune zvimwe here zvikoro zvamunganongedzerawo muchiti kwava kudzidziswa mimwe mitauro isiri chishona nechindevere kana kuti chirungu?
Zvakanyanyisa. Tikatarisa iko kumatsunoti kuri kuitirwa conference Victoria Falls vana Wangi, unoona kuti vakudzidza vana Chinambia nechitonga uyezve vachisanganisira naicho chishona chacho nechindevere. Ukatarisawo pamoche namana Plankiruko, unoona kuti vana veikoko vakudzidzawo zvekare Chikalanga. Ndirikutarisa kuti kana uri kune nzvimbo dzekumashonaland avo madhialekti naizvozvo vakudzidzwawo zvekare.
Avo vanga vari Nyanzvi munyaya dzezvemitauro muzvare Cecilia Masana vachitaura vari parunare kuVictoria Falls naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti mauto eRussia akaparadza zambuko rangirasara kupinda muguta reSeverodonetsk zvichapa kuti vanhuwo zvavo vari muguta iri vatadze kubatsirwa kuti vaende muupoteri. Ukraine inotiwo kunyangwe hazvo Russia iri kuedza kutora guta iri nekurwisa zvakasimba, mauto ayo ari kurwisawo zvakasimba achibva nechepakati peguta iri. Russia inonzi yatatora zvikamu 90 kubva muzana zveguta iri. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti hondo iri mudunhu reDonbas rine guta riri kurwisana iri ichapinda munhoroondo yehondo seimwe yakaitwa mhirizhonga inotyisa. Vatyairi vemarori muSouth Korea vapinda muzuva richisere vachiratidzira nekuda kwekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Vatyairi ava vanoti kuratidzira uku kwapa kuti hurumende irasikirwe nemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Pasi rose mafuta ekufambisa dzimotokari ari kudhura zvakanyanya zvitevera kurwiswa kweUkraine neRussia. Nyika iyi ndiyo inogadzira zvimwe zvinoshandiswa pamakombiyuta kana kuti memory chip uye zvimwe zvakaita seSamsung Electronics uye makambani emotokari akaita seKia neHyundai Motors. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nevashandi vari kuyambira kuti kunze kwekunge mamiriro ezveupfumi wenyika agadziriswa nekukasika, veruzhinji vacharamba vachinonga svosve nemuromo nekuda kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu zvinodiwa neveruzhinji zuva rega rega uye kushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica, izvo vanoti zvichadzosa nyika mukutambura kwekumakore a2008 kusvika 2009. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Pambwa iyo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uye mari yemunyika iri kuramba ichishaya simba ichienzaniswa nedhora rekuAmerica, mapoka ehurumende pamwe nemakanzuro munyika vave kuzivisa veruzhinji kuti vave kutara mitengo kana mitero yavanobhadharisa vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica pamusika wemabhanga wezuva iroro. Izvi zvinonzi zviri kuomesera veruzhinji sezvo mihoro yavo isiri kushanduka, ukuwo zvizhinji zvavanotenga zvichitarwa mitengo pachishandiswa musika mutema. Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vaLadson Zembe avanoti mitengo yezvinhu munyika haichisiri kufambidzana nemutengo wedhora rekuAmerica uri pamutemo sezvo vemabhizimusi vari kutara mitengo yavo vachishandisa musika mutema.
Mitengo yezviro haisi kufambidzana ne exchange rate ye official kusiya kwemabhizimisi kana kuti nzvimbo dzehurumende ndochote dzinofambidzana nemutengo iwoyo kana kuti vanhu vari kuwana mari kubva kuhurumende. Tinoziva kuti vazhinji vemabhizimisi nemhuri yeZimbabwe haisi kukwanisa kuwana mari yemaUSA kana kuti maamerican dollars kubva kuhurumende, asi kuti vari kuvawana paparrel market. Zvoreva kuti kana vaakutengesa zviro zvavo zvavanenge vagadzira kana zvavanenge vatsvaga, vanenge vaakushandisa parrel market rate.
Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, vanotiwo dambudziko rapinda munyika nderekuti vashoma ndo vari kudzika mitemo inobata veruzhinji vachingoshingisa vanhu, izvo zvienu zvichiramba zvichiondomoka.
Hatisi kuona kuti inyaya ichapera zvakanaka iyoyo, nenyaya yokuti vanhu havasi kuvhuma kuti zvinhu zvaomera vamwe vanhu. Maybe inyaya yokuti ivo vanenge vagere zvakasiyana nevanhu vakawanda. Saka zvatinosangana nazvo mazuva nezuva haisiri izvo zvinosangana nevamwe vanhu. Vashoma vanenge vasingazvioni zviri kusangana neruzhinji, ende vashoma vacho ivavo ndivo vanotipa mapolicies, ndivo vari kutotonga, ndivo vanenge vachiti aiwa chimboshingai zvinhu zvichanaka mangwana.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vaprofesa vachitambara, vanotiwo nemakwiriro ari kuramba achiita mitengo yezvinhu, inflation yemunyika inogona kudzokera payakambosvika kumakore a2008-2009, apo Zimbabwe yakave ndiyo nyika yaive neinflation yakakurisisa pasi rose.
Especially in terms of Mazim dollar prices, taona zvichikwira zvakanyanya. Tiri muno yatingati pachirungu chronic inflation, zvovati zviri kukwira zvakanyanya for over a very long period of time. And the challenge no pesa ya zvitika ndekuti tinopedzera tamo inonzi pachirungu hyperinflation yatakambosangana nayo muna 2008 na 2009, patakazoita dollarization paya. Saka ndo challenge ilipo iyoyo.
Saka zvinhu zvingagadziriswa sei kuti mitengo yezvinhu pamwe neinflation zvigadzikane? Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, vaKalisto Jokonya, vanoti panofanirwa kujekeswa nehurumende kuti matanho api airi kutora ekudzikamisa zvinhu, uye urongwa hupi hwairi kuita panyaya yemafambisirwo ari kuitwa dhora rekuAmerica munyika.
Venyika yedu dazvida kutiwo kana vativo kondrola foreign currency, ngavachikondrola zvichokwadi. Vorega kuti chimwe chinotengwa neforeign currency, chimwe hachitengwi neforeign currency. Vepepi vanotengesa neforeign currency, vedhizo vanotengesa neforeign currency. Asi vamwe mese hamubvumidzwi. Izvozvo ndo zvakatsveyama. Ndozvinoitisa kuti munyika vanhu varege kuva neconfidence nezvinenge zvichiitwa. Vachingoti mitemo inogona kuchinja, vanhu asi manheru mangwana yauya yachinja futi mangwana. Ndozvisingadiwe.
Vamwe vari kutiwo kuti zvinhu zvigadzikane, hurumende inofanirwa kumbosendeka parutivi kushandiswa kwedhora remunyika, nyika yodzokera pakushandiswa kwedhora rekuAmerica. Asi gavhana veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya pamwe negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vagara zvavo vakatozivisa kare kuti dhora remunyika harisi kuzosendekwa. Izvo zviri kunzi nevamwewo vanoongorora zveupfumi dzangovewo nharo dzemukuru dzekuti haangasiyi bhachi padare. Hatinokwanisa kubata vaMangudya kanawo vaNcube kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Muchirongwa chedu cheThe Connection na 8 PM chatinotaura nevechidiki, tine hurukuro nenyaya yemhirizhonga munyika zvichitevera kupondwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Early kunyatsime Chitungwiza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 pa kilohertz pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa muzore nawo zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa voenda kunochema muzvare More Blessing Early. Mutevedzeri wemunyori mukuru webato reZANU PF Vakembo Muhadi vokurudzira masabhuku kuti atsvagire bato ravo rutsigiro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dr. Yamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.